makwalifari atakaita kuHong Kong kwanga kuine matimu aitariswa kuzokondesta kuti aite macore teams anova ndiwo anenge achikwanisa kutamba malegs ese e7s malegs aya anokwana kuita 9. Pakwalifaya kwatakaita tatakagrupiwa tiri matimu iwayo tiri 8, saka isu takazwa tichibudirira tiri mutop 4, asi hatina kugozikana kubudirira tiri mutop 4 chete, tikazokwanisa kuva taita number 1 matimu acho ese aikwikwidza takwalifaya kuenda kulondon.
Makwikwi aya ekulondon achange achiitwa rini?
Kumakwikwi ekulondon achaitwa musi wa 13 and 14 May. Anenge achinzi core team qualification. Zvinoitika apa ndezvekuti timu ina dziya dzakwalifaya kuHong Kong dzinosangana nedzimwe timu nhatu dzinenge dziri kwekupedzisira kumakare core teams dzoiswa fuzvo neHong Kong. Saka kune 4 teams idzo ne 4 teams dzedu dzabva kuchimakwalifiers atabva kuHong Kong aya. Saka dziri 8 kudaro dzichazotambazve dziri top 3 ndiyo ichipinda yopuwa core team status.
Zvakakosha sei seZimbabwe 7s rugby team kuti imi makakwanisa kubudirira kuenda kumakwikwi aya?
Chinhu chakakosha zvikuru nekuti tinge tichitarisira kuti kutamba kwedu kuyakwesa tinge tichiwanikawo tine ayo manations anotamba zvikuru imo museries medu. Zvazviri panguva inoyi tinokwanisa kuchitamba maseries anenge maviri, inova yekuport elizabeth nedzimwe nguvawo imwe yekudubai. But iko zvino zvakakosha kuti tikakwalifya manje tapiwa mukana kulanda nekuti tikwalifya. Kana takwalifya kulanda nekuti core team tinenge takusikwanisa kutamba malegs ari 9, zvinova zvinobetsera mutambo uyu muZimbabwe kuti ivo unozivikanwa uye nekuonekwa nevanhu vakawanda.
Pane zvamuri kuita here kuti mugadzirire kuzoenda kuBritain uku, uyezve munosimuka rini kubva munyika makananga kuBritain?
Hongu, zviripo zvatiri kuita iwo mwedzi uno tiri kuenda kuMombasa kunotamba kuMombasa segadziriro yetonamendi iyoyi yekulondon. Tiri kuti zvakare vakomana vedu vari pamuchirongwa chestrength and conditioning kuti vagare vakasimba, tinyatsovaonawo vachitraina everyday tichiona zvavanodya tichiona zvezvavanoita kuitira kuti varamba vachigadzirira tikananga nechinangwa chekulondon ichocho.